Chakavhenekare chiro kuti choda chinjo pavanhu wanochengeta nyaya dzeregistration yevanhu vedu. And Wamdede has been over the years a complicit to the ZANU-PF government that has suppressed vanhu vedu kuti vanyatsovhota mushe. Saka Wamdede vanofanira kuenda.
Tinoona kuti amai Makarau vanga vachipomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka sarudzo, vakasiya basa. Munofunga here kuti hurumende ine zvikonzero zvekuchengeta Wamdede?
Hurumende inofanira kuchengetedza zvidiwo zvevanhu. Kana vanhu vadi vaMakarau ngavaende, because havasi kutedzera zvidiwo zvevanhu. It is the same process naWamdede. Wamdede is registered general. Vakatadza, vakavhotesa vanhu vakafa kuti vapinde muregister. Saka tiri kuti Wamdede vanofanira kuenda, because ii reform yatiri kutaura ireform yekuti munhu wese asingabvumirane nevanhu veZimbabwe kuti vawane rusununguko rwekuchuza maleaders avanoda havafaniri kunge vachitungamira.
Asi kava moyo hurumende iri kuti vaMudede munhu anogona basa zvisinei kuti vakura, saka vavachengeta pabasa. Imi hamudiwo here kuchengeta vanhu vane experience iyo?
Experience yezano hatiidi, because it's a 37 experience of the same disenfranchisement of our people. VaMudede is an opportunity. Dai angachida kuti vanhu veZimbabwe vakwanise kumira vachichengetedza, vachimirira hurumende yavanoda, but VaMudede vakashudza kuti ivo vamiri nezano. Saka kwatiri hationi anything that VaMudede would have brought to the table in the present circumstances.